Vachitaura pamusangano wavaita nhasi muHarare nevatori venhau vakazembe vati vana veZimbabwe vakatevedzera mitemo yakaiswa yekudzivirira kuparara kwechirwere cheCOVID-19 zvinobetsera mukudzikisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Vakazembe vatiwo mapurisa achasunga vese vachachikora zvakatarwa senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere
cheCOVID-19. Dr. Emerson Mnangagwa, Mswa 29, June 2021, Rakataura, Mwenyezi Mtarifiwa, Zimbabwe, Zimbabwe, Tige Sishita, Tumusikiviri, Mpararira, Kwechiru, Kwereche, COVID-19. Na hizo zo, Mano Umurora, Mapulisa Edu, Yama Lalo Machanguna, Tumuriese, Zimbabwe, Yateweza, Jesu, Rakataura, Nini Tukamiri, Wendika, Zikazuburi, Kwa Mumutemu,
Vakazembe vakumbirawo kune veruzhinji kuti vave ziso rehurumende kuna avo vachavhura nzvimbo dzekutandarira pamwe nekunonwirwa doro. Vakumbira veruzhinji kuti vazivise mapurisa kana vaona vanenge vachityora mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Kutengeserwa doro munzvimbo dzekutambira manightclubs asi kubvumirwa kuvhura. Avo vachavanenge vachivhura vachasangana nemitemo. Nemiwo nesuwo vanhu tikaona vanhu vari munharaunda medu vachityora mutemo uyu, vachivhura munonuri wadoro kana kutengesa doro zvisiri pamutemo, tinokumbirisa kuti muzivise mapurisa.
Vachibvunzwa kuti nhasi kune mapurisa anga achishungurudza vanhu vanga vachibva kumusha wechitungwiza vachiti vanoda tsamba dzekufambisa, vakazembe vapindura vachiti zvazvisizvo zvinotarisirwa, vakati pari zvino hakuna mutemo wekuti vanhu vave netsamba. Vakazembe vakurudzirawo kuruzhinji kuti vanobayiwa nhomba yekudzivirira kuzorwara zvakanyanya. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati hurumende yeZANPF inongoisa mutemo yavasingatevedzeri. VaHlatshwayo vapomera bato reZANPF mhosva yekuramba vachiunganidza vanhu zvisinei nemitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19, vakati kana mitemo yaiswa inofanirwa kuremekedzwa nemunhu wese.
Tinoona dambudzo nevamwe vake vachiita marali, dambudzo nevamwe vake vachiita misangano dzinoita kuti vanhu reZimbabwe vawane vari padenda iri, vachibatwa nedenda iri. Saka isu tinokurudzira kuti kana pachinge paiswa mimatanho akadaro, zvinowanika kuti munhu wese, mwana wese wemuZimbabwe, oteerera zvinenge zvichitaurwa naana chiremba, vakuru vakuru nyanzvi vana mazvikokota mukuongorora nyaya dzezveutano.
Sachigaro weNational Task Force on COVID-19, amaiwo pamuchinguri Kashiri, vazivisawo kuti hurumende yakatenga nhomba mamiriyoni maviri, vachiti vanotarisira kuti chirongwa chekubaya nhomba chichafambira mberi zvakanaka. Vanhu gumi nevapfumbamwe 19 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu chiuru chimwe chete chine 300 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende nezuro yakazivisawo kuti vanhu vafa nechirwere munyika yose vava chiuru nemazana masere kana kuti 1808, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru 51 zvine 221. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.